A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on April 3rd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about xenophobic attacks in South Africa that have claimed the death of some foreigners.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once more, welcome to the show. Xenophobic violence once again erupted in South Africa about a week ago in a country where foreigners are easy targets.
The attacks, which some say are related to the upcoming elections in South Africa, started in Durban last week after a Malawian man was allegedly found with stolen goods at a squatter camp.
The attacks led by vigilantes were then aimed at any foreigners, forcing them to seek refuge from police stations.
In 2015, several people were killed after similar attacks following sentiments that were made by Zulu King Goodwill Zwelithini.
The recent attacks appear to have been fueled by sentiments made by President Cyril Ramaphosa, who said it was time to deal with the issue of immigration, but this was misconstrued to mean that he was saying immigrants should be attacked.
On Monday this week, the South African government met ambassadors of foreign countries to address the issue and assure them of the safety of their nationals.
However, unease still remains as foreigners fear the locals, but some locals say the attacks had nothing to do with the xenophobia, but were just acts of hooliganism.
Join the show right now and tell us what you think about these attacks. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077, Jonga.
Ongu Chris, nyaya turu kurukura. Inyaya ya taka mboti batei, sondora pera, taka ibata shakare nemsuwe muvuro. Inyaya ya kurugiswa kwe jizwara shwe kune zimwenyika, msouth Africa, ne jizwara shwe msouth Africa. Sondora pera, pataka bata nyaya yi, tai kurukura, nebachika iriwe marori kana ananzi magonye taya. Nduwa mwewanu wa hii target kwa wachirugiswa, ne jizwara shwe South Africa, wachinzi waru kututurira mabasa. Asi, nyaya yi oyo, yaka zinge chingo pararira, ichenda na misha ino gara vajinji, wakawanda wachi siiswa misha yao, takanzi kwa kutiba no darika maza na matatu, jizwara shwe kumalawi, ziri shakawanda, waka siiswa misha yao, mnemwe camp ya waigara, kana kutu mnemwe msha wa waigara. Asi, wakawanda waru kuona kunga yisiru kukuwezirwa. Ninyaya yezu, matongeru we nyika, tishitarisa kuti South Africa, musiwa 8 May, waru kuita saruzo. Iro gore rineri, mwezu no ya kune kune ma elections. Saka anzi wamu waru kuchagaru tsigiro, waru kutawaroma shoko, anufungizula unzi, anugona kudira peturu mumoto, jineta otivano, vasa garisana. Iro shondo rapira, mwenyaya kasimu zgandee kuti, mutungamiri we South Africa wa Cyril Ramaphosa, panemwe msangano wakaitawo wekutsvagaro tsigiro, vakataura nyaya yekuti vabva kure kana kuti vekunze vari kusvikotanga mabhizimusi nekuvakira mune dzimwe nzvimbo vasina zvitamba nemaresinesi. Saka izvi zviri kuitawo kuti zvikanganise magariro evanhu. Saka vari kuti ivo zvaifana kunge zvichigadziriswa. Asi vakawanda vakabva vafunga kuti vari kuti aiva vekunze ndo vanofana kunge vachidhilwa nawo kana kuti vachirwiswa zvisiri zvavainge vachinangana nazvo. Isvondo rino musi wemuvhuro. Makurukota emuSouth Africa, gurukota rinoona nezvemapurisa pamwe negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaita musangano nevamiriri venyika dzekunze zvikuru vane zvizvarwa zviri kurwiswa. Takanzwa gurukota remuSouth Africa rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika amai Lindiwe Sisulu vachivimbisa kuti hapana chizvarwa chekunze chichange chizorwiswa. Asi izvozvo hazvipe kugadzikana muvanhu nokuti vanhu vanogona kutaura kuti tagara tichingonzwa unzi mutemo haubvumidze kuti vanhu varwiswe asi zviri kuitika pasi. Saka toda kunzwa kuti pari nhasi pane zvashanduka here kubva zvazvichiitika mazuva apera uye zvazopararira here kuenda kune dzimwe nzvimbo. Saka tiri kuti tifonerei, tumirai nhamba dzenyu tokufonerai. Do we call you back, Chris?
Yes, jonga, siyahlangana njalo zulukandaba lamhlanje ke siqoxa ngodaba lwezonophobia, ukuchaywa kwabantu bokuza eSouth Africa osekuqalile njalo. Siyazi ukubana ngo-2015 kuke kwaba khona ngemva kwembiko eyethulwa ngunkosi uGoodwill Zwelithini esithi yena abantu bokuza yibo abangani bawona kakhulu elizweni leSouth Africa njalo kwabasuke. Siqoxa ke lamhlanje ngemva kokwenzakala okunye okufanayo kuqale ngeviki edluleyo kwatshaywa kakhulu abantu babulawa abanye kuqaleke eDurban kusquatter camp esizwa kuthiwa khona lapho kulomunye undoda weMalawi otholakale elempahla ezazijontshiwe wasetshaywa kwabuhlungu. Kwavela khonapho kwaqala ukutshaywa wonke umuntu ovela phandle kweSouth Africa. Yiko ke esithe sixoxe ngakho lamhlanje kudaba lwethu kuhlelo lwethu lwe-Live Talk Diaspora Forum. Siyazi ukubana sesilomunye esimnxusileyo umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu. Welcome to the show, Mr. Mpofu.
Oh, thank you. Good evening, Peter 7. Good evening to Peter 7, listeners and viewers.
Thank you so much. On behalf of the listeners, we hope you have a good evening yourself.
Yes, everything's okay. Fine, everything's fine.
Yes. So can you tell us, first of all, how the situation is like? First of all, maybe you tell us where exactly in South Africa you are and how is the situation where you are and how is the situation in Durban and those areas that were recently affected by these xenophobic attacks.
Okay, thank you. I am staying in Pretoria in South Africa here. Where I'm staying, there is peace so far, everything is good. Pretoria is well known for peace. Yes, there are some sporadic attacks that have been happening before us, but I think the people of the area, nationals, South Africans and the foreigners, they've learned to live together. Yes, there are criminals who are trying to take advantage of the situation to start those kind of things, but in Pretoria, I think so far, so good. Then in Japan, where the recent xenophobia attacks have been happening, it looks like the situation is under control, but there is no guarantee that it will be there for a long time, because they are still finger-pointing at each other, foreigners and the national, locals. Because this thing started as a job protest thing where national Africans were accusing some companies of hiring foreigners because they are cheap labor. But later on it became a xenophobic attack where goods were luggage and things like that were stolen taken by force by the locals from the owners. So I think for now the government is trying to do all it can to control the situation. Though the government, I think, is not enough. We have never seen some of these people being convicted. There is no record that shows that these perpetrators of violence and things like that are being convicted. So that's why this thing keeps on coming back. Because it looks like the government is shielding some of the criminals. Also, the political parties like the DA, they are using foreigners as a tool for campaigning. They are saying a lot of negative things about foreigners, a lot of negative things about the airport as being corrupt. So those are some of the things that are igniting this fire which is starting. And as long as the situation is, the government is not taking it seriously, but all the time they deny, they say no, there's no Zambia. It's just criminality. But on the ground, you can see it's xenophobic. As long as the government doesn't want to acknowledge that it's xenophobic and doesn't want to accept and take certain measures, this thing will always come and go, always come and go. But people live their lives, live their property. I think something must be done.
Okay. Thank you so much. Please do stay on the line.
Christine, Tereri. Hello?
Hello, mkoma jongana, mkoma Chris Mrisi.
Daga simba, ndava mambo umaira.
Ndiyo, mkoma jonga.
Nasi ndo waita nangatari kupinda mshirongwa, tipei za muinazo.
Ya, ndo zinaita mtereri mkuru notangao.
Ndizozo.
Hii, nyai, ndo da, inya ino fisa mkoma jonga. Nukuti andifunguti pa wanu wose wanu ba kushekwe njika ine. Pane muna kanyato gazgana mkatima keja yetu. Zvakaitika zvinofisa ende zvinotisiya tichingova nekuvhunduka ende ramangwana redu tisinganyatsi kuziva kuti rakamira sei. Takatarisana nesarudzo dziri kuda kuitwa musi wa 8 May. Saka tachingokumbirawo kuti kana ndoda kutenda vadhewa mazinga nezvakasimba simba nokuti vakatotaura nezuro vakaswera iri headline yero pamaradio. Vaiti kana radio station yavangovhura nongova vadhewa vakakurudzira chaizvo kuti vakuru vematongi gwenyika vanotazi matongi gwenyika vasiye. Kuda kutsaka kana kugena popularity nenyaya dzee kuda kuvengesa vamwe vanhu kana kuzvinozoguma zvachita vanhu parumana nzombe sezvatakaona izvi Durban. Kana vaida kuita zvavanoita nokuti kana pakaguma pamwezi maforena maforena ngapangu kana ari mhosva ngaingova mhosva kana ndikange ndaba ndongosungwa pakazozinyaya zvemazimba kana kuti chii hazvichabudisi picture yakanaka yekuti iwawo zvava kuparo vengo manje kune vaya vanenge vagara vari pasi kumatownship iko kunoona Durban kunoona ndozvimani. Saka zvinenge zvakuita sokuti kana zvobuda kutownship izvi zvatova neruvengo ndezvakunzi vanhu pose pamemuonekwa manje makuonekwa ndo vaya vakarehwa ite zvipi pane kuvakuruka zvinenge zvakunetsa manje. Asi andoda kutaura nechekuti nyaya iyi inonetsa inoda kuti vakuru vehurumende vataurirane Foreign Affairs Ministry kana kuti America kana kuti vakuru mapresidenti pachaonekwa tona kuti varamaposa vakaenda kuZimbabwe mazvichi apera. Asi havazvitauri izvozvo kana vaine zvavane zvinyuto zvavo ngavanoudza vamunangagwa kuti no. Yamwari, gadzisa nyika yako vanhu vadi. Ngava panda kuti vanange panhongonya chaipo kwete zvekuti hazi kutendera kuti kana vaendapo voita zvekuti everything is going well. Kana vazodzoka kuno kuzoita zvekuti ngavataure kuhurumende ti hurumende ndobasa remaambasada ndobasa reforeign affairs iroro. Kana pane zvarutaurwa nevehealth kuti makuzadza zvipatara zvedu ngavazvitaurwa neministry to ministry kwete kuudza mukana kuzopanhunjira chokumugari anenge angirawo sehina asina chaanacho. Ngavataura negovernment to government kana hurumende yezimbabwe ifanwa kubatsira pakuratwa kwezvinagwa zvaya zviri muno votaurirana voonesana ipapo.
Imi mkoma Donald kwamuri kune dambudziko here?
So far kwandisati ndahwa ndiri kurastenberg kunoti wese vanhu vari kunoko ava havasi violent zvakanyanya zvino tongonyaya kuzvihwa kumaprovince kunenge kune vechizulu apo kuno kune vechitswana saka handisati hangu handidi kunyepawo kana zviriko 1-2 asi handisati ndazvinzwa so far kuno kutori kesi.
Ndizvozvo.
Ndo provinzi imwe yatoda kutorumbidza vanhu vanogara kunoko havasi havo vanhu vemirizhonga.
Takanzwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika amaisisulu vachiwimbisa kuti musangano wavo wasunga kuti hakuna chizvarwa chekunze chichange chichizorwiswa. Mushure memusangano wemusi wemuvhuro pane zvati zvambobudawo here kana mumapepanhau kana mudzinhau ikoko kuSouth Africa?
Ndingati vakataura ndakavanzwa narakateerera havo pavai adresa kuPretoria. Asi nhasi chako chako ndava kunzi kuti Alexander Alexandra vanhu vanga vachiita protest asi vakaronga nezvekuratidzira ikoko vanga vachiita zvekuti nyaya yavo futi ine nyaya yekuti mailegal structures ari kugadzirwa ari kuvakwa nemailegal migrants kure vava vanenge vasina kudocumentisusi vabva kune dzimwe nyika undocumented foreigners ndo vanenge vachinyanya kutaurwa. Saka nyaya yacho vavazongonzvengawo padoko doko kuti vaona kuti nyaya ingadzoserapo kuti kuzinofobia asi vazonge vavo service delivery ndiyo vari kuratidzira kanzuro kana chi but nhau yavo pavatanga chaivo chaigoenda sokuti yakandanga futi chii nedzimwe nyika.
Aiwa tinotenda sikuru.
Zvakaita matauriro akaita mini zvisulu akanaka chaizvo. Asi ngavachiinda ikoko kupazirikitika ikoko kuona adresa vanhu. Tinoona hurumende muno hurumende inogadzira inogara kiti kana ikapakatika chaitika inomanya vaona adresa. Voudza vanhu vaya vari vachiita zvakadaro kuti hano zvamuri kuita zvinova zvigadzirana nehangu zvakanaka. Kana pane chiripo chiri kusvariwa nehurumende yekuno ngavataurira nehurumende yekwedu kuti no vanhu venyu vawandika kuno saka kana pane zvinoraa basigwa basiani ngatiti musoro
pa. Thank you so much mukoma Donald maita basa.
Maita basa mukoma Jonga chaizvo.
Thank you so much. That's Donald Mamboma our number one fan as he called himself. Yes. Mm. So he's talking of these attacks. He says foreigners are unsettled here, there in South Africa, and he is thanking a human rights lawyer, Mr. Dewama Vinga. He says he has been doing a great job urging the authorities to discourage violence and attacks on foreigners. And also he is urging a government-to-government talk between the governments, South African government, Zimbabwean government, Mozambican government, those governments with foreigners in South Africa or with nationals in South Africa to engage with the South African authorities so that they discuss this issue rather than people on the ground taking matters into their own hands.
Yeah, so let's go back to Mr. Simana Mpofu. Mr. Mpofu, is there any logical reason why haulage truck drivers were the first to kind of meet these attacks, to have the attacks inflicted on them? What was the reason?
They were being accused of being cheap labor. There were some companies, especially those companies based in Japan. See, you know, all the goods coming from over the seas, there is a big port there in Japan and also in Cape Town. So most of it, the trucking companies based in Japan are employing long-distance truck drivers. Some of them go as far as from Japan up to DRC or Zambia, Tanzania. So most of those drivers are foreign drivers. So the problem is now the locals, they are accusing those companies of taking advantage of these foreigners and giving them too much work but pay them less. And they are saying these are cheap labor, which is being denied by the company owners. The company owners, I think they had a meeting yesterday or today. The Minister of Police was involved. The Minister of Labor was involved. They met with the company owners. The company owners told the minister that they had been trying to get long-distance truck drivers from South Africa. They couldn't get them. Most of them are there, but they don't have a passport. They can't go from one country to other. So they said that's why we end up employing foreign drivers. Of which this thing of them being cheap labor is a lie. They told the minister that they got the record to prove that they are paying those people going to below, and those people have got papers. They are legal in South Africa. So this thing of accusing the companies and the drivers of colliding to do those illegal things there's no record to prove that. So the ministers promised to look into that. They said they're going to make a feedback after they've gone through all the papers. And then after that, then the nation will be notified about what is happening. But the real thing is, most of these people who are saying we want jobs for truck driving, they don't have license, they don't have passport, they cannot do that job. It's only that they're being used. There's some criminal elements who are taking advantage of the desperate situation by the youth who need job, who need money. So they are using them for their own political advantage, for their own just to achieve what they want. So, but the thing is, those drivers are just caught on crossfire. The real thing is, those drivers are legally employed according to the records that the minister produced, the owners of the company produced to the minister, the minister has. So I think this is an unfortunate thing. There's criminality in that they end up looking goods, they end up selling those trucks. Why they are looking for job? At the same time, they are selling those trucks. They are destroying those companies. They are destroying every infrastructure which is supposed to give them a job. How can you say you want job at the same time you paying the car which you say you want to drive? It's very, very illogical. doesn't make sense at all. It's very unfortunate that some of the guys in South Africa, they don't realize that they are destroying their own future.
Mm. Yeah, that's the truth. You know, the bad thing with hooliganism and vandalism is you destroy the infrastructures you want to use tomorrow, or your children will use in the next, for the next generations to come. You destroy their future. Thank you so much. Chris, regarding Botari Sauti, Vateri, Vatichi, Nasi, Pane Vanyora Pashona Facebook, Watina, Mkoma Mustafa, Mostivit, Duwe, Anzini Ndriku, Northwest, Klerksdorp, Akuna, Ako Mirijonga, Ndifo Nereiti, Shazo, Tivabate, Tina, Vimbai, Ombetema, Kupretoria, Anzi Pretoria, Kunyarara Kungevanu, Waruku Nyorwa, kunge kuri kunyorwa ni mashomo muzamanishoni hanzi kune runyararo kunge vanhu varume examination. Then Jeremiah Chikara, toti zirepi nekuoma kwaita upenyu wemuZimbabwe. Musha wakatakurwa ni cyclone idai kuchipinge, ukundiri kutandaniswa kuno ku South Africa, ndogare pimanje dai tenzi vabatsira. Ndimukoma Jeremiah Chikara. Then Sage, hanzi ini kwandiri kwakanyarara asi handizivi kana zvikazoitika kumberi. Then tina mukoma Isaac Musimeki Hlongwani, hanzi maforeina tanyanya kuita maona edzimba, but dzimba dzacho takadzitenga. Ndo zvimwe zvavari kutaura zviri kuita kuti vanhu varwiswe. Then ndofunga kumuna mukoma Isaac Musimeki Hlongwani, hanzi kuAlex vaswero pisa matai vachiratidzira. Ndo zvatsinirwo zvakare ne mumwe mutereri Klop Mutombana, hanzi nhasi vari kuratidzira pamusoro peservice delivery kuAlexandria. Vaneta nekugara mumikoku mikuku, ndofunga ndo dzimba dzavari kugara. Hanzi hazvisi zvavapoteri zvanhasi, vanga vachitsinirai kuti zvanhasi hazvina kunangana nevapoteri. Christinette nemumwe mutereri. Alo,
alo.
Taurisai munzwi kwene vamwe. Baba, ndiani zita?
Ndenge wamasunda.
Sorry, hatisi kumhonya, hatisi kunzwai.
Ndenge wamasunda.
Vamasunda, Masunda, M-A, S-U-N-D-A.
Yeah.
Muri kupi wamasunda?
Pane zvino ndiri kuuya ndiri kuti
Mabvaku?
Durban.
Mabvaku Durban.
Durban.
Durban yakamira sei nhasi, nokuti ndo kwatinonzwa kwakatangira mhirizhonga?
Yaisinozvai kunyanya kuipa kuti unenge uchiri kutifamba vanoona zvavafana zvechidiziko kutendeka itendeka, saka tezingazivi zvezvire.
Saka pamakwanisa kubva kuDurban kusvika kwamaveye zvino, hamuna mumbosanganawo netsaona yekumiswa muchirwiswa?
Aiwa, handina.
Saka kana vakanga vachimira-mira vechidiki, ava zvivi zvavari kunyanyoita?
Semina kuti vari kudei, nokuti totishamisa ndokuti makambani mamwe atosevenzerawo ana aito kupinga vanhu pamwe every week every sometimes, but hauvaoni vanhu vacho nevaisa zvakadaro. Then kumwe kwatodhirizara kuti tobvara kutizenda namo kadzi madhiraivha ane maenza marori vanenge vasingatogoni kana kuri zvidza tivabatsira panenge anokwira nigoni atobatsira mumukadzi ikokwa kupika mari bhizi tiramuti yanyu pano nhenkira, but ari kuzuri ogusa kuti varume vacho nevari kuda mabasa acho navari kumaashavasii.
Asi chokwadi here kuti imiwo vekunze muri kutambira mari shoma shoma dziri kuofwa kana dziri kupiwa nevemakambani, zviri kuita kuti mari dzinenge dzichizotambirwa nevanhu dzidzikire?
Handanyeti kana kuti ndatsaudzira kambani yandosevenza inini, munhu atosevenzera, murungu atosevenzera, hasarudzi kuti mubhureki uyu muzini uyu muchiona mari yachona masevenzero ane vaita ndo mabhadhariro anenge chii.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasunda.
Nenguo sinotenda.
Thank you so much. Tongo namata kuti murambe muri safe kwa muri ikoko. That's our second caller, Mr. Masunda. He's from Durban, but he managed to travel outside Durban today. He said on his way, he saw youths milling around on the streets, and some are also milling around companies employing foreigners, but he says most of these people demanding that foreigners are grabbing their jobs, they are not willing to apply for those jobs. Instead, there are women drivers in South Africa, South African women drivers, who are taking up those jobs. But for the male counterparts, they are nowhere to be seen, but they are the ones attacking foreigners there. Chris.
Yes, Jonga. We would like to welcome our second guest, Mr. Solomon Chukwuerere of the Global Forum Zimbabwe in South Africa. Welcome to the show, Mr. Chukwuerere.
Thank you, and thank you to your listeners.
Okay. Mr. Chukwuerere, can you give us an update of what the situation is like concerning these xenophobic attacks? How is the situation right now as we speak?
I think the government, through the police and the ministers of security, are trying to intervene. We saw yesterday they had a meeting in Pretoria when they spoke with the diplomats of various countries, and today they were in Durban where they had a meeting with the employers of various truck drivers. In fact, they are the company owners of trucks who are employing various drivers, mostly who are foreigners. So I can say the government is now trying to intervene on that front.
Mm-hmm. Okay, thank you so much, Jonga.
Vachikoero, mne musuye muvuro, paka ita chivimbiso kubaku urumende South Africa, mshire memusanga na wakaituwa nema kurukota, pamwenewa miriri wezimwe nyika. Paka ita chivimbiso chekuti zizaro, chukune zimwe nyika, zirumu South Africa, zirumu waka chenge tezeka. Ziri kuwene kwa ere, tishona edu kuti mazua nguwa ichiri pfupi, nasi izu, varechitatu kubwa msanga na wakaituwa.
Inini ndio kunga kuti nezuro sezvaka zvitaura nezuro pamusangano wemagurukota, and then nhasi vanga vari kumeeting kudurban. If you look by distance yekuti from Pretoria to Durban today, vachitaura nevashandiri kana kuti varidzi vemakampani ane matrucks, ane dzimotokari dzinodrivewa neavo vanobva kunze, ndinoona fanika iprocess yavari kuzama kuti vatarise kuti vaone kuti vangachengetedza sei zvizvarwa zvekunze izvo zviri affected nenyaya iyoyo. Saka hatisati tave neclear picture kuti tingati vanhu vafuli safe here, nekuti tikatarisa nhasi pane vaona news muno South Africa, Alexander yanga yakavharwa mukatarisa among the concerns that raised nema residents Alexander pavanga vakavhara vachitoitoya vati is the mushrooming of illegal settlers, kakuti illegal structures whereby ma structures iwayo most of the people vakaokupaya nzvimbo idzodzo maforeign nationals. Saka inogona kuita a move from one sector, that is the sector of truck drivers, to the illegal dwellers whom they are saying ma foreign nationals. Saka we are yet to see aslaita futi musangano ikoko mapurisa anga ariko ANC yanga iriko, DA yanga iriko, vakazama kuita musangano nema organizers. Asi maorganizers vataura zvakare kuti mangwana vari kuenda kunovhara Sandton, which is the Africa's business center. Hatisi kuziva kuti kuSandton vanenge vaakutageta anhu, nekuti ikoko I'm not sure kuti kune maforeigners akawanda avanenge vaakutageta, kuti vanenge vaakutageta varungu. Hatisi kuziva kuti zviri kufamba sei ipapo.
Thank you so much, mukoma Chikoero. Rambai hanyu muri parunhare. Tine mumwe muteereri. Hallo? Hallo? Hello, ndiani ari parunhare? I think we lost the caller. We'll try to get him back on the program. Tombotarisa yedu zviri kunyorwa nevatereri pashona Facebook page yedu. Hanzi namukoma James Chizimbe. They say it's their right to burning things. Ndofungwa kutaura vari kunzi vari kupisa zvinhu. Koita mukoma Kotini Mpemi Koti. Hanzi xenophobia kabisira. Gabriel Machingura. Hanzi takateerera ndina Atwell Gilbert and Gabriel Machingura. Tiripa Limpopo, South Africa. Limpopo side, South Africa. Kushineru Nyararo, ndo mkoma Gabriel Vaende Ramberi. Then Kotini Mpemi Koti. Hanzi vanayo kumusha ngati ziwe ikuti tiriwa poteri. Muno tisazita kunge tirikwedu. Tirikunyanya kudziru kwa maningi. Ngatirige ikungotambira mari shoma kwa varungu. Taura ya nyika evanu andidi kunyepa. Zvekare Mazimba tinedambu dziko. Ndifonereyo. Tiaza wakufonera mkoma Koti. Thene Hadi Magaisa vaisa wanamba zao. Tuwa fonere tiaza kuabata. Toana mumwe atumira mashoko. Give mochi mngaradze. Tawekunguta apana kusiru kufa. Kumba kwacho apana chiru kuvimbisa. Kufamba. Ndoma nga mashoko atumiru kwa nezi. Zara wa Zimbabwe. Nevarakadai kuterera. Nikuona chirongo pana inunguwa Chris.
Yabo chonga, siye njalo kumnumzana Mpofu. Mnumzana Mpofu, ungasitshela ukuthi, okay, mnumzana Mpofu, singakabuyi kuwe siqale sizwe umlaleli.
Ndofunga vadzoka parunare. Bayakhuluma.
Oh, yakhuluma. Kunjani ba?
Hayi, ngiyaphila kancane kanjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Kuma mkwebu mpiyabu.
Mkwebu?
Yee.
Ah, okay mkwebu. Ah, siya kuamukela kuhlelo.
Aliya, ngiyabonga.
Yee. Ungasitshela ngendaba ye xenophobia leyi. Ah, wena lapho khona uzwani.
Ah, indaba ye xenophobia leyi ikhamba indaba enkulu. Kuba kufuthelana kokukhulu kokuthi andi lezondo. Ekuwa kule bakhiwe eSouth Africa mayelana labantu bangosuka eSouth Africa. Ukuthi yebo kambe singathi uhulumende usukumile wenza lokhu wenza lokhu wenza kungani kuyehla kodwa hayi ngasukha labo lapha ke sihlangana nabo khona hayi bese sikuzwenza bese sikufikelana kakhulu. Ngoku kahle kahle nxa into bezingana ingana zimilwanga ukuza kwenza ukuthi mhlawumbe imali ingavuka kwinda ngayo ingavuka ngayo ingavuka kakhulu.
Manje
kodwa ngithi ngalelo thuku yaba ngekhulu lapho emathathu lapho esikhona. Abantu baseSouth Africa bayani basese lobu ngolo kuthize ukuthi bona bayabala into enzinze lento kaZulu bayabala into njengekhefu. Ikanti ukuthatha business akufela into enjengeni iweekend ezingeholiday lapha okwenzakala i-Africa yonke. Lapho nje abaqashi bakhona ngali basuka bebele ukuthi ngaphakathi nanxa besenelisa ukumbhadala asozenelisa ukusebenza ngendlela abanakekelwa ngayo ukuthi izabenzela izuzo iflycam ilanga bayi-Friday babefuna ukuthi i-Friday 2 kuthiukuta chanti bahambe bazibeke kuyamandi ikanti imithwalo kuyabeitholekala iyabevela ijahini kwezinye indawo okwenza ukuthi bafune ukuthi abantu bayenelisa ukubasebenze throughout. Ngakho ke nxa sebeqashe umuntu ozela kwenye indawo ozabayenelisa lokhu babuya babelokuthi onda okukhulu njalo nje sangazi othole lo msebenzi ukhona ongekhosibuti abayawala.
Hayiukuthi
abaforena bakini lithola ithoba eliningi lokuthola leyo msebenzi.
Hayi, kulungile. Hayi, sikulungile, sibongile kakhulu ngembono yakho.
Ngiyabonga.
Okay. Yes.
Ndifunga tinemwe mutereri parunare. Hello.
Hello, Magadi.
Takasimba ndiani avo?
NdiTaderera.
Vataderera. TADERERA.
RA, exactly.
Aiwa, tinotenda vatadirira. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kuno kuBuruwayo.
Wa, kwa Bulawayo, entutuzi yatunga.
Entutuzi yatunga, but I ndobva kwa Gutu.
Okay, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro pezviri kuitika izvi.
Ini mone rangu pane zviri kuitika izvi. Zvikutorwadza moyo, asi ndiri kuona sekuti zvazvida kuti vatungamiri venyika vapindire panyaya idzi nokuti zvava nenguva zviitika zvakamboitika futi last time yezvo zvinobva zvaitika futi this week recent zvaitotaurwa chinzi zvinhu zvekunyepa zvazviitika izvi asi tiri kuona kuti things that was in Chukwari. So I thought that wakuwe nika diwa mbuta urea ninyo hengi.
Asi, zimwe nguwa kwa South Africa wana mbo pomera, zisara zikunze, mwosha zikuba, zikuita, zinotengisa zinodaka, kutachifambi na zingwe zakadaro.
Yeah, I don't know if I got a zero because it's a Botana Zirikos of Mazimbabwe and Zariko family to read. Nemuno, most of Africans, Atori, Mao, Masho, Masarimu, Avita, Zagada Rasa, Gunan, and Uba, but a rough Ritika, when you get what we have are you. Sagatai Tokumbroji, I said that to Vataur and Vasa Vandira and Anutina Pagawa, my president, South Africa, Panam Zimbabwe. Vagasama Gudagus and Maguan Zirizas, Mizunuazi. Panish was a report that you found out you watch Buddhist Patina.
Aiwa nekuti vekuZimbabwe ndovakawandisa sakawo pakaitikawo dambudziko rakadai vanosangana nedambudziko vanenge vakawandawo mavictim anowanda.
Ya ichocho ichokwadi ndozvati kureva kuti vaipoda kuti ugaisa nokuti Zimbabwe neSouth Africa ndonyika dzinochidzana dziri padhuze napadhuze. Saka zvinhu zvakadai zvikaramba zvichiitika it means maSouth Africans ari kuno kuita kutozomabatawo rafu sezvari kuita maZimbabwens ari koko zvisingachanakizi. Nyika dzofanira kudyidzana, vanhu votaurira navo ugaisa pasi vodyidzana. Zimbabwe iri kutambura vari kuzviona. Saka vana veZimbabwe vakutizira ikoko kunotsvaka rubatsiro. Saka kana vatizira ikoko vanovabata zvaka rafu futi zvinofadza here?
Ya, paka oma ipapo. Saka muno kuluma futi here mukoma tadera?
Ah, kuluma, nyazo kuluma zvangu ndomunya kuzvashona ndazoresa vangu chirudzi chevanhu asi tinomirira ingona nje kuti devanhu yazo kutaurira navagara navo asi nokuti iyo maSouth Africans vakaomerwa vachatizirawo kuno.
Yeah. Aiwa tinotenda zvikuru.
Zvingafadza here? Tingatarisana senyika, nyika dzofanira kubatana, togadzirisana, kana zvinonetsa vachitaurirana, hazvinei nokuti kwanzi chii. Ndokuti vai munhu ati ndoda kutonga. Aiwa vanhu vanofanira kutungamirwa nokuti kutongwa.
Aiwa tinotenda mukoma, thank you so much.
Kana kutonga vanhu vasina mhosva ka vanonetsa. Saka vanhu vanofanira kutungamirwa nenzira yakanyatsokunaka. Muchitungamirana mochidzana dzimwe nyika hapana chombonetsa. Kutaurirana nevanhu zvisingadiwi moti haiwa tazvigadzirisa. Bvisai masoja pakati mobvisa, bvisai mapurisa pakati mobvisa. Zvinhu zviri izi vanhu vogara zvakanaka munyika.
Thank you so much.
Alright,
thank you, Chris. That's Mukoma Taderera calling from Bulawayo. He's urging dialogue between the leaders of the two countries, Zimbabwe and South Africa. He says there should be that neighborly relationship, you know, where you can just go out and borrow Saudi, Masamba sugar, kunotora moto, neighbor. That should happen between Zimbabweans and South Africans. He's saying South Africans, if they face problems in the future, it's definite that they will seek refuge in Zimbabwe, and he cannot expect Zimbabweans doing the same to their neighbors in South Africa. Yes.
Yes, Chonga. Thank you so much. Mr. Chikowero.
I think you were about to talk to Mr. Mpofu, then you put him on hold.
Oh, yes, yes. Babu Mpofu. Babu Mpofu.
Yeah.
Kati ungasichazisela nje ukuthi khona ukuthi kuze kuthiwe hayi la abanye abathi bona ayisiyo xenophobia leyi izigangi nje lezi kuhamba njani kungakuliqiniso yini?
Kuyahlupha lokhu ngoba umuntu sekhetha ukuthi ubiza ngaliphi igama ngoba iqiniso likhona ukuthi into yenza sithi thina ngokubona ukuthi izenfobia ukuthi kulwiswa abantu baphandle sokukhethwana ngomhlobo ukuthi wena uphuma kuleya mizwelwana uphuma kuleya mizwelwana ngaleyo ndawo okwenzakala la kuba sobala ukuthi izenfobia kodwa ngaloba kulou gebenga ngababamba loba ngubani bamthathele impahla babambe nemishopo kabantu ngalesi masikhangela amashopo sabathathele impahla ngamasomalis ngamapakistan amachina lama-India kabanandaba nawo ngoba ngamalokhali lawana kuba abantu aba abona isikhumba esimhlophe white men babona isikhumba esimhlophe abanandaba naso noma ake bevela kumprize engelancwadi ebeyegidima negangawa zezofika lapha abambize ukuthi i-foreigner ngoba umuntu omhlophe umsemnyama wonke abambonayo bambiza ukuthi i-foreigner ngoba engumuntu omnyama bezaziti i-african mnyama so inkinga iproblem ikhona apho ukuthi umuntu wonke obonakala engathi uvela phandle kwelizwe nguye othwaliswa nzima so ngaleyo ndlela kuba sikhiwe xenophobia amashops abantu abavela esomali nabangale abayimali abayinabela amashops amashops abamanye azede nemasibheka lezi ndabeni la aseningela mpahla abanye bantu bakhushe ukuthi ngu-2 waphuma bayi-police number ngenye abangagqokani lithi abanye bevela abantwana abamali bangandawantwana bechawa amakhaza lesesitola so kuyatshengisa ukuthi i-xenophobia not about ithaga ithaga liba isisiba khona manje kutshontshwa le mpahla kungasakhutshwa abantu bodwa songena ezindlini thatha ama-TV abantu iy'mota ziyamisa enzele abantu bathala amafoni bathathele impahla nokuthisa izimota lokhuyana hhayi ithaga liyakosa into kona i-foundation into yonke into le i-xenophobia kuqala khona pho i-xenophobia sesongene sokuthatha impahla zabantu ezizinto sezinto ezokugaga ezinyazo lezo
hayi kuyezwakala jonga
mukoma chikwero ndichiri kurangarira kuti mazuva apera mune makambenyorera kuhurumende yesouth africa kuti muite misangano ndofunga nemakurukota kana nemapurisa handichanyatsorangarira kuti ndevapiwa maya makanangana nawo zvakazosvika papi
vakazokwanisa kusangana nesangano rinonzi reafrican diaspora forum ratinove isuwo tiri affiliated ikoko saka takazoona kuti tirambe tichipusha meeting iyo tinozoita duplication of meetings asi musangano neafrican diaspora forum vakaita sezvatakaita isusu kungoenda kuafrican diaspora forum tikanoisa nhunha dzedu nezvichemo zvedu nemaonero ataiita kuti kunyange vakuru ava vataura kuti havasi xenophobic but maatterances avo anogona kuinsaita xenophobic actions zvinogona kuita dziya dzadzinonzi pachirungu manegative effects pamberi apo zvinenge dzakatarisana nachi nexenophobia asi vakaita musangano vachoni vaita musangano vachoni vakavimbiswa kuti hakuna zvinhu zvakadero zvichaitika asi vachangopedza kuita musangano iwoyo ndofunga vakangopera dziki rimwe chete nomba zvinhu zvichibva zvatanga asi tichiri ipapo ndoda kuti ndibatsirane nababa vabva mukutaura ndibaba mupofu handidi nyaya inoitika ndiyekuti vanhu macriminals panoitwa chinhu chese chakaita sexenophobia the biggest destroyers kana kuti effect effectors macriminals because vanomirira yainonzi pachirungu an opening if you are a political leader ukaita ma xenophobic utterances that one is an opening for a criminal nekuti anenge achiziva kuti vakuru vedu vataura zvekuti saka indikaita izvi kunongonzi xenophobia nekuti vakuru vedu vataura zvakati zvinova ndozvinhu zvandakataura pamakambotaura neni pano kuti zvataura mukuru uyu wenhingi wegauteng province izvi zvinokonzera kuti vaya vaya vagara vanazvo mupfungwa kuti topinda sei kuti tinetsane nevanhu ava vanogona kuzopinda asi yonzi xenophobia zvinova ndozvakaitika nhasi mapurisa vakubuya vachitiwo aiwa haisi xenophobia asi kuti macriminal element but takanga takavataurira kudhara some of us we are criminologists by profession tinoziva kuti what is the intent what is the motive of whatever that happens tozama kuti tivayeuchidze tibatsirane navo nguva iripo but havazoteereri vanozoda kuti anonzi reactive action but reactive action inorwadza iko zvino yana kurwadza only maforeigners yakarwadza nemalocals in terms of business in terms of their properties in terms of their goods zvese and nemamwe masouth africans woya caught in crossfire vakatokuvaravo munyaya dzakaita saidzozvo
thank you so much mukoma chikwero rambai henyu muri parunhare tine mumwe muteereri hallo
iko vamwe makadiko nemhuri yose yezimbabwe nevateereri makadiko
takasimba vamwoyo makadiwo ikoko
tinosimba regai nditaurewo zvandanyora ndichaita zvokukurumidza kuti nenguva iyi ndisatambisa nguva yenyu nevatereri. Nawo ipo ndiyokuti baba damudzori mukati meSouth Africa chekutanga inawo yatasangana nemaresani eSouth Africa, saka nekuti voga voga vanotsvaga mavhoti mukati menyika inei vanofamba vachitaura zvemafoni mafoni akaipa zvikuzvizizhizhi kana chinge tavhururika kunya chavadzosa kumusha kwavo. Chida kutarisa vana president Cyril Ramaphosa vane dambudziko nenyaya yekuti ndivo vamwe vamwe vakakonzesa dambudziko fanero, nenyaya yekuti ivo vanotoziva zvipa chavo kuti vanonga vangangodyiwa pavhoti dzinouya. Saka yangu yekuti vada kutsvaga rutsigiro nenyaya yemaforeina, nekuti kana muchiranga 2016 pakavhotwa mavhoti emakanzela vakaone kwavari munhu amumasiti mahombe akafanana nePitswani, vana Nelson Mandela Bay neJohannesburg vakadyiwako. Saka iyi dambudziko rimwe yakafanana iroro. Kwoita futi zvechimwe chinhu chandiri kuona, ruvengo rwevanhu vekunze mukati meSouth Africa vari kuvengwa zvakanyanya, nenyaya yekuti kana makaira kuzvipatara, kumabhazi, kumataxi rank, everywhere, kana kupi nakupi, ruvengo rwacho rwatova ruvengo rwatonyanya. Saka zvimwe zvimwe zvinhu zviri kukanganisa magare eSouth Africa munomu. Kwoita futi kumapurisa, ukaenda mapurisa donoisa David rako, mapurisa anonga anotokuona, anonga toti tipe 100 rand nechehusiti kunyorere kana pasine zvava augonowana chinhu chakafana icho. Saka rimwe rimwe dambudziko ratasangana naro zvishuwa mukati menyika vanhu kunze kwenyika vari kuvengwa zvakanyanya sechimwe chinhu chakaora, asi hatina zvatingazvitungisa kuna Mwari. Uri nyaya yekufamba kuvanhu haina kutangwa nesu vanhu vekunze, yakatotangwa from the beginning. Kana tikarangarira mushoko raMwari kuvati vana Abrahama vakafamba kusvika muAfrica neEjipiti, akanga dziri nyika dzavo. Kana Jesu Kristu mwanakomana waMwari achiuya kuno kuAfrica neEjipiti achityiwo zvaitya, zvakangofanani zvatirikuita nhasiuno. Saka zviri cha South Africa chinisina kufanira, chisina kunaka, nokuti poga poga chiri kumashopu kana kupi mweya wezanofobia wangu vapo pose pose. Ende kuti ndakupisa kugona titsanangudze nezvazvo zvese zvandiri kumhanya kuzvara zveZimbabwe, ndauti ndikurudzire zvikuru sei. Ngavasanyanya kufarira kugara mumasquata kembi asina order, masquata kembi kundogara vanhu vakangoungana like zvaitwa kuAlexander nhasuku kuinzi kune vanhu vakawana dzimba mukuku kusina zviri order. Saka zvimwe zvinhu zvinedambudziko, ngavagare ngavasagara kune dzimba dzinenge dziri kunobhadharwa rendi dzakakwana, nekuti zvinhu zvinokonzeresa dambudziko izvozvo. Saka ndizvo zvimwe
asika ndikubatei muromo ipapo. Chinoita kuti munhu asarudze kwakunogara kwakadaro kava moyo zvinodhipenda kuti ari kukwanisa here kuwana mari yerendi kumwe kwacho kuri kudhura kwakanaka kwacho, nekuti dambudziko ramusvitsa kuti anga achibuda achienda kusouth africa rinogona kunge risati ragadzirisika.
Ya nauya mutsva ndikuhwisisa, ndikubva kuva kuti ndizvava zvandisi kuramba hakusi kuokoga kunowanikwa rendi dzakachipa. Tirikuda kuroda kuti tikusevha upenyu hwedu vanhu kuzimba like nhasi zvaitika kuAlexandra, vanhu voko vaitotoitira vachiti mukuku iriko yakagarwa kwacho hakuna vari kusvibisa nzvimbo. Saka tauti vanhu kumuta dai zvaigona vasava vanhu vanogara munzvimbo dzakafanana idzodzo, vatsvagiwo kana mulokesheni mune vamwewo vagariri muSouth Africa mavanogona kubhadhara rendi zvinenge zvine odha. Nokuti kana pakadero like dzimwe dzimba dzimukuku dzaipiswa, saka zvakafanana izvozvi zvinova kudi kumira zvakanaka. Uti zvichikwa ruvengo rwipo like muswedi weMonday ndakaitira paimwe redio munoifuke zfm panhaya yakafanana yekuvengwa kwedu, asi vachitaudza no zvakafanana izviri kuti unongoona vanofona mameseji hakuna nomunhu waumwe unoti wafoni akanaka asi ungori kodambudza. Saka no nayakafanii haisiti kuti tisu kana nesu pachedu icharangarira vanhu kumozambique nekumalawi vaiva muzimbabwe kwedu patingovaonawo sevanhuwo, butwo nesu nasinotava kuno. Saka chiva kuti no nemuri rimwe rezuva zvichashanduka. Saka imwe rimwe dambudziko rikuitika mukati mesouth zvichiwa dambudziko ruri kuvengwa kwedu ranyanya handioni rikapera, tinongosuwa kuna Mwari. Nokuti kana vatungamiri vacho tsvaga mavhoti nesu kunyanya ANC tsvaga mavhoti mumafoini kunze, nokuti pachavanozva kuti makarudzi dziri kuuya vari kudyiwa ndo pane dambudziko ranoti avasi vakatangana nazvo, asi kuti ivo pachavo vakuzama kuti poga 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 poga. Ukaenda pape chere makombi pamaungano pachinosangana nevanhu vemunhu hamusina kana rugare. Saka zvimwe zvimwe zvaakutotyisa kauti zvaakutotambudza vanhu, asi hatitingisa daugoti kuzivise vanhu vekuzimbabwe. Chakanyanya kukosha panguva yakafanii ngatigonei kugara tiri vanhu vanotsigirana kana nokubatana pazvinhu zvose, ndizvarotobatana kuti tirwise.
Thank you so much. Thank you vamoyo maita basa zvikuru. Regai tore umwe muteereri. Thank you so much.
Tinotenda.
Halo, ndiani ari parunhare? Halo, halo, linjani, makadi? Ndofunga nhare inenge yadzima, ndofunga yadona nhare yavo. vanga vachitaura ndimufundisi mwoyo mumwe vanhu vanogara vachipinda muzvirongwa zvedu zvestudio 7 vanga vambotumira shoko ranachazoverenga ravanga vachitaura iwe kuti hanzi ndoda kutaura zviri muSouth Africa muno zveshuwa vanhu vekunze kwenyika vanovengwa chose ukaenda kuchipatara kuvengwa chete kumabasa ndizvozvo kuvengwa chete kumarengi nekumatex kuvengwa chete kuzvitima kuvengwa chete mukugara kwatinoita ndo zvavanga vachitaura zvimwe chete zvavanga vachitsanangura kuti dambudziko riripo nderekuti maZimbabweans taita kuti matsvadumbu nekumusana saka nyaya iripo vari kukurudzira vahama neshamwari kuti dai vanenge vachigara muSouth Africa musaenda kunogara kunzvimbo dzavari kuti dzepasi is urging Zimbabweans in South Africa not to stay in areas that are maybe non-crime havens like squatter camps. He says, yes, you'll be saving on rent, but you are risking your life. Chris.
Yes, Jonga. Yeah, earlier on, Jonga, I asked Mr. Mpofu about, you know, those recent allegations that this has nothing to do with xenophobia.
Mm-hmm.
Mr. Mpofu, maybe you can just give us a line or two on whether you think this is a xenophobia or it's just some criminals. And why would people say that?
Yeah, I think the word xenophobia will always come when such things happen. It looks like this anger, this brutality is being directed to the foreigners. Foreign nationals are being the victims of this thing which is happening here. So because of that, I think the word xenophobia can fit well. They are losing their property, they got no rights, they can't do anything. The other thing is because they are not at their home party. The sense that they are being treated like less human beings, it's a sign of that xenophobia. Yes, there are some criminal elements that are taking advantage of the situation. When people start running up and down, beating each other, those people will be busy targeting the most valuable things, most valuable items like maybe phones, money and things like that. But I think there's real xenophobia. These things, what is happening is real xenophobia. Criminality, yes, is there, but it's xenophobia. We saw people losing their properties in some shops. Foreign-owned shops have been looted. Somalis, Pakistans, and Malawians, I think they also got quite a lot of property. So I think that there was some criminality there. But at the same time, we have seen this happening before where the nationals, they accused foreign shop owners of selling expired goods. They go there, they look that food, instead of destroying, they take it and they eat it. Instead, they are saying it's expired, but instead of destroying it, they take it to their home, they cook it, they eat it. So that's, I think it's victimization just because they are foreigners. So I think that's the xenophobia on its own.
Okay. Thank you so much, Mr. Mpofu. Please do stay on the line. We have Silom Laleli lapha. Siyakwamukela kuhle. Hello?
Hello?
Yebo, linjani?
Sikhona, linjani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Unduku lapha eTupac.
Unduku.
Yebo, baba.
Anduku, siyabonga ukungena kuhlelo. Ungasipha imbono yakho ngodaba lwe-xenophobia lona?
Ngiyalubona lubi lona kakhulu ngoba abantu hhayi balimele ngempela. Kodwa i-problem nayo ikhona kuwo la mazwe ase-Afrika amanye ukuthi wona wayengadivelophi amazwe awo ukuthi abantu bengabaleki beze ngapha ngobuningi. Ngibona yilo futhi uhlupho.
Okay.
Ukuthi lamazwe mani nawe engadevelop indawo zawo, obvious abantu bazabalekela ngapha ngoba lelizwe lingathi kungcono. Ufane nje nawuqala eZimbabwe ngoba abantu labo bebuya nje bebakutshwana ngesikhathi sabo 8 bebengabuyi ngobuningi kangako.
Okay. Manje kuyalungiswa njani ukuthi babuyele? Siyazi ukuthi yona inkokheli yakhona ngapha eSouth Africa ikhanya yiyo lobudlelwano lenkokheli yamazona la abantu ababesuka bebaleka khona.
Ya ngicabanga ukuthi bona ama-president kumele bakhulumisane ukuthi bezame ukuthi babaze bewa-develop amazwe abo, hhayi ukuthi nje mhlawumbe bezidlela imali bekhohlwe ngokuthi bangeneleni lapha ezikhundleni. Ya meto kungasiza lokho.
Angithi phela
ngoba nami ngeke ngithi ngingaka, ngicabanga ukuthi umntana nami uzosebenza ngapha nomzukulu wami uzosebenza ngapha, kanti nabo banamazwe abo. Obvious ukuthi ukuthi kuzahlala le nto ingapheli, abantu kulokhu esikhala ngento eyodwa.
Kuyizwakala. Ayisibongile kakhulu Mnumzana Ndubu.
Siyabonga mama.
Yebo. Jonga the caller there, Mr. Ndugu, is saying that, you know, why don't the government, you know, the leaders of the neighboring states meet together and discuss and improve their own economies so that people don't run away from those countries to South Africa? I think it's a valid point.
That's true. Regaiti munzo kuna mukoma chikoero. Vachikoero, what do you say about contribution from the last caller? And I think the other two callers also mentioned the same thing, that there should be a government-to-government discussion.
I think that is a very, very valid contribution. What I need to stress here is that people must always look at history, and history will always be history. History has always been there. In the 70s and 80s, I am a former refugee and otherwise in Zambia myself, before I came back to Zimbabwe, in my country after the liberation of Zimbabwe. And I became a refugee again in South Africa. In Zambia, we were staying. I was staying. Our camp was adjacent to the South African camps. South Africans were in Zambia. South Africans were in Mozambique. South Africans were in Angola and Namibia. The same with Zimbabweans. And when Zimbabwe got independent, they came to Zimbabwe because it was near South Africa in proximity, as they were still fighting their struggle. And nothing of this sort ever happened to any South African while they were in those countries. So the leadership of this country is not teaching that history to their own people, to say these people you are fighting. When we were fighting for independence, we were fighting from their homes. We are fighting from their bedrooms. We are fighting from their countries and enjoying their economies. That is missing. It's a missing link. So the two, or not only the two, the leadership in SADC. That's why we've got SADC. What is the purpose of SADC? And if you look at what the SADC is, I mean, stands for, is not what they are discussing about. They must be talking about the improvement or improving the economies of the SADC countries so that whenever there is a problem, they help each other instead of letting their own people fighting for the small cakes in their own countries. So I agree with the last caller and those who contributed to say the leaders, like if we look at Zimbabwe and South Africa, before it was the Secretary General of ANC who went with a delegation to Zimbabwe, and what he did, he said we had come to give solidarity to ZANU-PF after a horrible thing had happened, after people were shot and killed, 17 of them, and they went and gave solidarity to somebody who killed somebody. Then last week, but one, the president of South Africa went to Zimbabwe and held some meetings with the president of Zimbabwe. We don't have the details other than, you know, business or trade deals that they were signed. And the last week, the president of Zimbabwe was here in South Africa and held meetings with the president of South Africa. We presume or suppose it was the economic or the economic front. Now, there are people fighting?
Mr. Chikore, unfortunately, we have come to the end of the show. Thank you so much for your contributions. We'll talk to you soon.
Thank you very much.
Yes, that was Mr. Solomon Chukwuero of the Global Forum Zimbabwe, who was in South Africa. We also had Cassius Jay Simanampofu, a Zimbabwean living in South Africa. Thank you so much for your contribution. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Not forgetting all the callers and viewers, this is Jonga Kandemiri, Tobata Namunichirongwa Tunotevera.